hatitombowirirani zvachose nepfungwa yekuti kambani yeGeopolymer itakure marara muguta reHarare nechikonzero chekuti hatitowirirani zvakare neurongwa ihwohwo kubvira pekutanga. Saka naizvozvo kuti tiwirirane neurongwa hwatisingawirirane nahwo husinei nechekuita necitizen participation, tinoona kuti inyaya yekutoti inyaya inotoshungurudza vagari. Isusu nyaya iyo yekuti hakutonzwa kuti varida kutakura marara, nyaya dzekutakurwa kwemarara kanzuru yeguta reHarare ndiyo yakapiwa tingati pachirungu mandate.
Saka pogadziriswa sei vaakile kuti marara anga achikwanisa kuraswa?
Hatichatomboda makomba akaita sana Pomona, kwakutoda dzimwe nzvimbo dzekurasira marara. Kwete kuti marara isi anongoendeswa kuPomona. Hazvina maturo kuti rori yemarara inobva kuSouthly Park inorasa marara more than 40 kilometers, 50 kilometers kuenda kuPomona kuHeathcliff. Takutoda nzvimbo itsva dzekurasira marara. Ndo zvatinonge fanira kunge tichive tinotaura, kwete kutaura nenyaya yePomona. Izvozvo ndo zvinoshanda izvozvo, kwete kuti mota dzinoita rundaza dzakananga kuPomona uko. Zvinhu izvozvo it's unsustainable.